vasi giriwe maworeas, vasi muka, muno, muzibabwe, vakananga kuzambia uko, varikuda kunotsigira chikwata chavo, chemaworeas, kuti chikunde, mushure mekunge chakatatarika, kusishano, apo chakaita mangange 00 neBotswana.
Vatsigiri ava vachange vari kufamba sei kuenda kuZambia?
Vatsigiri ava vabvisa mari inoita iyo makumi matatu emadhora ekuAmerica kubva muhomwe dzavo kuti vaende kunokudzirira chikwata ichi, vachitarisira ivo kuti Zimbabwe ikatora kana point imwe chete kuZambia inomira zvakanaka murwendo rwekuenda ku2021 Africa Cup of Nations iyo ichaitirwa kuCameroon. Vatsigiri ava vachitarisira kuti pachaitawo shanduko mamiriro evatambi, vachitarisira ivo kuti murairidzi wavo Joey Antipas pamwe angaite kuda mahashi uyo akasandura mutambo apo Zimbabwe yakatamba nechishanu ikaita mangange neBotswana.
Zvii zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti ibudirire kuenda mberi?
Tichitarisa mamiriro akaita gungano iri parizvino, pamusoro pane Algeria iyo yakarova Zambia nezvibodzwa zvishanu isina kudzorerwa. Iri kutevera iBotswana neZimbabwe idzo dzine pointi imwe chete neimwe chete. Chikwata chiri pasi pasi iZambia iyo iri kutarisirawo kuti inofarira kutorova Zimbabwe kuti imire zvakanaka. Asi sekutaura kwandakaita svondo rapera namaneja weMaworeas vaWellington Bandare, vari kutarisira kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru, asi vachitarisira ivo nhoroondo yekuti Zambia neZimbabwe dzakatamba sei mapundano ekosafa apo Zimbabwe yanga ingokunda. Saka vari kutarisira ivo kuti Zimbabwe ichakundawo semakumbiro ayanga ichiita mumapundano ekosafa apfuura aya.
Mutambo uyu uri kutambirwa kupi uyezve rini?
Mutambo uyu uri kutambwa mangwana munhandare mazuva ekare yaibonzi Independence Stadium, but izvezvi yaakunzi Heroes Stadium nemhaka yekushayika kwakaita vatambi vekuZambia avo vakawisirwa pasi nendege apo vaenda kuGabon. Saka yakachinjwa nhandare iyi zita yaakunzi iyo Heroes Stadium muLusaka.
Tombotarisa mitambo yePremier Soccer League yamira sei pari zvino?
Tichitarisa isusu makundano eCasolaga Premier Soccer League, pari zvino chikwata cheCapes United charamba chiri pamusorosoro pegungano iri mushure mekuita mangange 2-2 neYada. Izvi zvichiteverawo kuti zvikwata zvairi kurwisana nazvo cheFC Platinum chakaitawo mangange 0-0 neHighlanders. Iyoyo Chicken Indi yanga yave pamusoro yakaitawo mangange 1-1 nechikwata changa chavaikwikwidzana nacho. Izvi zvave kureva kuti zvikwata izvi zvaramba zvakamira sezvavaive vari svondo rapera.